na nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 16, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi taungana kutambira nhomba yepiri kubva kuChina zviuru mazana maviri eSinopharm.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19 nosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reATUS rinopa hurumende svondo rimwe chete rekugadzirisa zvichemo zvevarayiridzi. Hurumende inowedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura panhandare yeRobert Mugabe International Airport, vaMnangagwa vati nhomba dzinoita mazana maviri ezviuru dzakapiwa Zimbabwe serubatsiro neChina. Nhomba idzi dzakagadzirwa nekambani yeSinopharm. Pamusoro pezvo, vaMnangagwa vatiwo Zimbabwe yakatenga dzimwe nhomba mazana maviri ezviuru dzemhando yeSinovac senzira yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Sinovac inogadzirwa zvakare kuChina.
Nhasi taungana kutambira nhomba yepiri kubva kuChina zviuru mazana maviri eSinopharm pamwe nezviuru mazana maviri nhomba yeSinovac uyezve zvekushandisa zvinoita miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri zvatakatenga kuSinopharm.
vaMnangagwa vati kubayiwa kwenhomba ndiko chete kunoita kuti Zimbabwe ikunde chirwere cheCOVID-19. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kuuya kwenhomba idzi chinhu chakanaka zvikuru uye ndizvo zvavagara vachikurudzira hurumende kuti iite. VaMadzorera vatiwo zvinogona kubatsira kuti vanhu vave nechido chekunobayiwa.
Zvokuwedzera mhando nemhando dzenhomba dzakasiyana-siyana dzeCOVID-19 zvinobetsera zvikuru kuimprova confidence yevanhu panhomba iyi. Tiri kunzwa kuti pane nhomba yeSinovac yauyawo zvakare. Zvinobetsera vamwe vachasarudza iyoyo nokuti pava pane runyere kupe rwokuti ndiyo iri kushandiswawo kuChina ikoko. Tinotarisira kuti hurumende ichawedzera dzimwe nhombawo. Vana Sputnik V vatakanzwa neimwe yekuIndia yeya vachiramba vachiwedzera neJohnson and Johnson kuti vanhu vawane variety yokuchuza kubva kwairi.
VaMadzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende isimbise kurudziro yekuti vanhu vaende kunobayiwa. Vatiwo kuunganidza nhomba munyika hazvibatsiri zvakanyanya kana dzisiri kushanda basa radzo. VaMadzorera vati zvakakosha kuti vaMnangagwa vabayiwe nhomba pajekerere vachiti zvikaitwa vanhu vanovimba nenhomba dziri kubayiwa munyika.
Hurumende ngaishande zvikuru nemahealth workers kuvadzidzisa nokuti vaigamuchire. Chechipiri, toda kuonawo kamukuru wenyika achibayiwa oka tozoti nhomba yakanaka Dea baiwa iri Sinopharm ya agatanga kuunza kaiyo ya takabaiwa wawamwe. Zingape confidence kuwano. Nukutu ndio nomba, vani wane doubt na wei shukuru.
Mutunga miri wesanga nore machile mbaka jumiri vila Remedical and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Joannis Marisa, vati womunyika muno diwa dziziso zvakanyanya, vachiti mashoko enhema pamusoro penhomba dziri kubayiwa munyika ndiwo akanyanya zvichienzaniswa nemashoko echokwadi. VaMarisa, avo vakatobayiwa nhomba yepiri yeCovid-19, vati manyepo ekuti nhomba iyi iri kurwarisa kana kuuraya vanhu. VaMarisa vati vanhu vanoda kudzidziswa zvakanyanya kuti kubayiwa nhomba ndonzira yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Vanhu vanofanira kudzidziswa zvokwadi zvokwadi zvakanakira vaccination kana kuti kutambira nhomba iyo yeCovid-19. Uye tozama kuti vaya vanotumidzirawo mashoko enhema tivewo isu vanhu vanospreadya mashoko echokwadi kuita kukaundawo mashoko enhema.
Mutauriri webazi rezveutano Va Donald Mujiri vazivisawo kuti veruzhinji vasatyira kuti nhomba inogona kupera simba rayo isati yashandiswa sezvo nguva yakatarwa kakura. VaMujiri vati bazi ravo riri kuramba richipa dzidziso pamusoro pechirwere cheCovid-19 pamwe nedzidziso pamusoro penhomba iri kushandiswa munyika nechinangwa chekuti vanhu vakawanda vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Pano pari zvino rasimudzira kudzidzisa vanhu kunaka nekushanda kunoita nhombo iyoyi. Vane matingati maoutreach programs vari kufamba kumaprovinces vachidzidzisa vanhu. Takara tiine risk communication community engagement inofamba mumamusha achivataa interpersonal kuti rinoshanda uye rakanaka.
Kusvika nezuro vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 37,660 vanga vabayiwa nhomba yeSinopharm munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Komiti yeParamende inoona nezvekurima nhasi yaratidza kusafara kwayo nekusarongeka zvakanaka kwekambani yeTobacco Industries Marketing Board, apo kambani yaudza komiti kuti haisati yave nehwaro hwekuti varimi vachabhadharwa sei panguva iyo kwasara masvondo matatu ekuti varimi vatengese fodya yavo. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano kuzoya gadziro yemwaka wekutengesa fodya gore rino, mukuru wekambani yeTIMB Dr. Andrew Matibiri pamwe nasachigaro webhodhi rekambani iyi vaPat Devenish vati gadziriro dzave pachidanho chepamusoro asi vachakamirira kunzwa kubva kuReserve Bank of Zimbabwe kuti varimi vachabhadharwa sei. Nhengo dzekomiti yeParamende inoona nezvekurima dzange dzichida kuziva kuti ndeapi matanho akatorwa nekambani iyi kugadzirisa nyaya dzemari dzinogara dzichichema-chema nevarimi gore negore. Imwe nhengo yekomiti vaBramwe Seremwe vati varimi havasi kufara nemabhadharo arirwe avari kuitwa.
Mafarmers ari kuona chichemo chekuti mari yatirikuwana iyi ishoma kuti ndiona even 1 hectare size ye 1 hectare yefodya irimwe tiri kukosa mari yakawanda ari maUS asi kana vakuzotengerwa yacho tiri kubva imwe chiku kubva paZimdora. Saka varimi vari kuchema kuti aiwa dai matiwedzerawo mari yefodya vaona mari yakatikurei.
Asi vaMatibiri vati TIMB haisati yaudzwa neRBZ kuti varimi vachabhadharwa sei asi vati vanoziva matambudziko nezvichemo zvevarimi uye vakazviendesa kuRBZ.
Ya hongu chichemo ichache varimi takachinzwa tikachitambira tikachisumudzira kuenda kuReserve kuti vaone zvavangaite ne 60% iyoyo kuti vangaipamidzirere kukwira ipapo. Saka tangomirira kubva kwavari sokutaura kwandaita iye zvimwe zvatisatapiwa yatingati gwaro riripamutemo rekuti ndozvichaitika izvi.
Sachigaro wekomiti vaJustice Meya waJajena vati komiti yavo haingaenderere mberi nemusangano kana TIMB isati yave kuziva kuti varimi vachabhadharwa sei. Nekudaro vati vachaita mumwe musangano nekambani iyi misika yefodya isati yavhurwa musi wa 7 kubumbi mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru kuti kunyange hazvo RBZ yakavaziisa kuti yawedzera mari yekunze ichatambirwa nevarimi kubva pazvikamu makumi mashanu kusvika pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana havasati vaudzwa kuti vachabhadharwa sei vaZakaria vati varimi vanoda kuti mari iyi iwedzerwe kusvika pazvikamu makumi masere kubva muzana vatiwo zvakakosha kuti pave nehwaro hwekuti fodya inotengeswa sei kwete kuti gore negore panotsvagwa nzira yekuti zvinhu zvinofambiswa sei
asi gore negore kunoda kugadzirwa kuti tinotenge tinofambisa sei makauno gore negore hazvaifanira kudaro policy inofanira kungovapo inoratidza kuti chinhu ichi chinozikanwa kuti chichava fodya ichava kuvarimi vachavako misika ichavako saka zvinongofanira kuti zvifambiswe sezvangofanana nokuti kana waenda kusupermarket uchida kutenga chingwa haumbosviki uchibvunza kuti ndobhadhara sei unongosvika uchindoda chingwa ichi ndozvatinofanira kuita
vatiwo mwaka wegore rinowange wakanaka chose uye varimi vanofanira kuudzwa nyaya dzekuti vanobhadharwa sei paine nguva
hapana nguva zvachose nekuti kana kuine zvinenge zvabuda kuti vanhu vanobhadharwa sei nenzira dzakadii zvinoda kuti zvichisvitswa zvekuvarimi nguva vasati vatanga kufambisa fodya yavo saka hapana nguva zvachose kana takatarisa zvinhu izvi zvazvisingadi kuti tirasirwe nemwaka wakadai wekuti mvuraanaya zvakanaka product yavapo asi totadza kuwirirana kana kuziva kuti zvinhu zvichafambiswa sei nguva iripo
mukuru weRBZ Dr John Manguja vati iyi inyaya yavakatogadzirisa asi vamanguja havana kutipa zvizere panyaya iyi pataenda pamhepo TIMB yazivisa kuti misika yefodya mitatu inoti Tobacco Sales Floor, Boka Tobacco Floors pamwe nePremier Tobacco Auction Floor ichavhura misika yayo muHarare musi wa 7 kubvumbi uye misika iyi ichange ichitevedza mitemo yese nazvose zvinodiwa kudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 yati pane makambani makumi maviri nemasere achange achitenga fodya pamisika iyi yatiwo kune nzvimbo shanu dzichange dzichitengerwa fodya nemakambani akazvimirira kwarusape Marondera Bindura Mvurwi neKaroi uye kunzvimbo idzi fodya ichatanga kutengwa musi wa 8 kubvumbi pane makambani makumi matatu nemapfumbamwe achange achitenga fodya kunzvimbo idzi uwandu hwefodya gore rino hunotarisirwa kukwira kubva pamakeiji mamiriyoni zana nemakumi masere nemana kusvika pamakeiji mamiriyoni mazana maviri kana kudarika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ranyorera hurumende richipa svondo rimwe chete rekuti igadzirise zvichemo zvevarairidzi kukundikana kwayo nengo dzaro pamwe nevabereki vanozopinda mumigwagwa vachiratidzira nyika yose. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti vatosvitsa gwaro ravo rine zvinyunyuto zvipfumbamwe kumapazi anoteredzidzo rinoona nezvevashandi vehurumende Republic Service Commission pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika vachivazivisa kuti vacharatidzira nemusi wa 22 kurume kana zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Zvimwe zvezvinhu zvavanoti zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa zvinosanganisira nyaya dzemihoro yavo iyo vanoda kuti idzokere pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuamerica avaitambira muna Gumiguru 2018 kuteverwa kwenzira dzekudzivirira nadzo kupararira kwecovid-19 muzvikoro kugadzirira zvakakwana kwevadzidzisi pamwe nevadzidzi kudzikira zvakanyanya kwehuwandu hwevana vakabudirira pabvunzo dzegore rapera pamwewo nekukwira kwehuwandu hwevanasikana vachiri kuenda kuchikoro vari kubata pamuviri. Zuva ratarwa nesangano iri kuti riratidzire ndiro zvakare zuva rinotarisirwa kuvhurwa kwezvikoro pachikamu chepiri kana kuti phase 2. Vamasaraure vanoti kana vakasawana mhinduro vacharatidzira vachinosiya magwaro enyunyuto kumahofisi edzidzo nyika yose.
Tiri kuona dambudziko rekuti hurumende haisi kukoshesa dzidzo yevana vedu nekuti iri kurega kugadzirisa nhuna dzatakaburika vapa kare. Mukarangarira gore rapfuura takaparura gwaro Education Crisis Report September 2020 tichitsanangura nhuna dzese dziripo nezvingaitwe nehurumende kuti zvikoro zvedu zvivhure zvakanaka vana vadzidze. Tiri kuona hurumende iroramba yakapeta kuita mambo isina zvaimbita nezvazvo. Kuza kutanga kwegore zvakare takanyorera hurumende pamwe chete Federation of Zimbabwe ichiita zvinyika vanyorera zvakare ichingoramba ichivakumbira hurumende kuti igadzise zvichemo. Saka tapa hurumende kusvika musi wa 22 March idzi nyaya dzainge ichiziya kare kuti kana ichinge isati yagadzira nyaya iyi kuchazoona kuratidzira nyika yese varayiridzi vachibatana nemaparents kurwira dzidzo yemuzimbabwe kuti isarambe ichiendeswa kumaweri nehurumende iri kuratidza kuti haina hanyi.
Kuratidzira kunouya nenzira dzakasiyana siyana vamasaraure, imi mucharatidzira nemutoo upi?
Tichange tiine mabhwaro inyuyuto achange achitorwa kubva kumadistrict ese vanhu vachifamba mumigwagwa vachinotura magwaro aya kuvatungamiriri vehurumende vanenge vari mudunhu imomo kumahofisi makuru emutungamiriri wenyika vaye mazuru munangagwa vachivazivisa kuti ngavagadzirise nyaya dzedzidzo. Vamwewo vachange vachijoina kuratidzira uko vari pamadandemutande vachingosumudzwa maplagads avo vari mudzimba vachikanda pamasocial media nepamwe kuzivipuraganisa kunyunyuta kwedu kampeni yatiri kuita iyi. Tiri kukondinya nekampeni yedu yeSave Our Education ZW campaign iyo yatakatanga kuparura gore rapera tichiedza kushingirira kuti tinyengeredze hurumende kuti igadzirise zvatadzidza dzidzo yemuzimbabwe kuti ifambire peri.
Tinoonawo kuti musi wamasarudza kuratidzira musi unenge uchivhurwa zvikoro pachikamu chechipiri yatingati phase 2, muri kutarisira here kuti nhengo dzenyu dzichazoenda kumabasa dzichizonoratidzira zvakare?
Nhengo dzedu dzagara hadzikwanisi kuenda kumabasa kana nhuna yemasalari isati yagadzirwa. Saka tiri kutoita kuti tiratidzire apa inyaya yekuti tiri kurwadziwa kuti kuchingogara kudzimba tichiti hatina mari iye hurumende isina hanya vatinenge tiri kuwadza vana.
Mazivisa here hurumende nezveurongwa hwenyu hwekuratidzirawo?
Hoku tatovazivisa tikatovapa outmetup yatavanyorera iri gwaro kuti chigadzisai zviti zvitapuzva 22 pasi asi tagara tinongovazivisa zvinhu zvakuva tagadzirisai apa gadzirisai apa asi vanoratidza kuti vanenge vachiita zvitanda munzeve. Saka rwendo rwunoita kuti ai tomboenda kwavari ikoko tichatovaudza neuromo kuti dambudziko riri apa rakurisa raakupisa rakuda kufunza kutsimura.
Vanga vari mutungamiri weAtuz vaobet masaraure vari parunhare muHarare nestudio 7. Asi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti kunyange hazvo vari kunzwawo nezveurongwa hwekuda kuratidzira kwesangano reAtuz uhu kuburikidza nemadande mutande, hurumende yanga yagara ichitogadzirisa zvinyuto zvavo nechakare. Vandoro vanoti vari kukurudzira nhengo dzeAtuz kuti dzidzokere kumabasa panovhurwa zvikoro svendo runouya nemuvhuro.
Bazi reprimary nesecondary education riri kuziva hazvo kuti pane mateachers union akaita sei inonzi Atuz ine nhengo dzinokwana 386 members. Vari kuti iwo musi wa22 March vanenge vachiudza mamembers avo kuti vasaenda kubasa. Tiri kuzviona zvedu mumasocial media umo. Asi isu sebazi reprimary nesecondary education tiri kuramba takatarisa kuenda kumberi nekuvhurwa kwezvikoro tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro uye ine unyanzvi kuvanhu vese vemuzimbabwe. Zvatakadai takatovhura zvikoro tine maticha akawanda chaizvo nevadzidzi vakawanda vari kuuya kuchikoro nekuti vari kuda kusimudzira nyika yezimbabwe.
Ko zvichemo zvavo zvavari kutaura mugwaro ravo renyunyuto iri muri kuzvibata sei?
Isu sebazi reprimary and secondary education tiri kutozvigadzirisa zvimwe takatogadzirisa zvimwe zvitori mumaplans edu. Saka tinenge tichingokurudzirawo nhengo dzeAtuz kuti vauya havo kuzodzidzisa musi weMonday vasanyanya kushungurudzika kuti hurumende haisi kuteerera zvichemo. Tinenge tichida kuti zvinhu zvienderere mberi tichitaurirana tese tibatane kuti tikudziridze nyika yedu yeZimbabwe.
Mutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezverubatsiro musangano reUnited Nations kana kuti Humanitarian Coordinator muSouth Sudan vaAlain Nodeau vaburitsa gwaro rekupemha mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemazana manomwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica iyo ichashandiswa mukutengera chikafu vanhu vemuSouth Sudan vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana matanhatu ezviuru. North Korea yaburitsa mashoko ekutyisidzira America ne South Korea. Kim Jong-un, hanzvadzi yemutungamiri weNorth Korea Kim Jong-un, aburitsa mashoko achizivisa kuti nyika mbiri idzi, America ne South Korea, dzichazvionera pamhuno sefodya zvichitevera kuita kwakaitwa nenyika mbiri idzi urongwa hwepagore hwekusimbisa mauto adzo, dzichiita izvi dzakabatana. Mashoko aya anotevera nhaurirano dzapindwa nhasi muTokyo kuJapan negurukotaro zvekunze kweAmerica vaAntony Blinken pamwe negurukotaro zvekudzivirirwa kweAmerica vaLloyd Austin. Gurukotaro zvemari vaMutuli Mube vakazivisa mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti vari kuwedzera negore kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement kana kuti PPC ayo ari kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana kwehupfumi nekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Asi danho iri riri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Makambani maviri aya akatanga kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE gore rapera, apo hurumende yakati yainge yatanga kuaferefeta ichiapomera mhosva yekuburitsa mari yekunze kana kuti foreign currency zvisiri pamutemo, izvo zvinonzi zvaikonzera kusagadzikana kwedhora remunyika. Vanxuve vanoti vachiri kuongorora zvakabuda muongororo kana kuti audit report yemakambani aya. Ko zvaitwa navanxube izvi zvinorevei chaizvo? Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti
nyaya yekusaspenda Old Mutual nePPC kwerimwe gore handifungi kuti danho rakanaka ratorwa naminister of finance, kana pakutanga takazvitaura kuti hazvibatsiri kusaspenda makambani makuru akaita sana Old Mutual nePPC, nekuti ndo makambani akabata stock market yeZimbabwe. Zvinotumira meseji yakaipa kunze kwenyika kuti Zimbabwe haisiri open for business.
Asika vanasoro jena vanoti hapana nhunzi inomara pasina ronda. Tabvunza muzvinafundo Mugano.
Argument ya Minister of Finance ndeye kuti mastocks emakambani aya anga achikonzera kuti rate iite chimbwa mupengo. Asi tikazviongorora nezvekuti yes, zvinokwanisa kunge zvichidaro kana vachitarisa kuti marates aifamba sei, nekuti paya pane marates eblack market akanga ane mazita akasiyana-siyana aisanganisa Old Mutual implied rate. But in an hast tinao kama rates acho tine eco cash rate irimo market vanoona chinja mara vanozviziva. Takasaspenda eco cash yese ire. Tinao ma speculative rates arimo market haana basa ne Old Mutual implied rate. Tinao ma rates e black market asiri ma speculative ekuti unotenga ne 120 against $1. Zvingori mumarket.
Ko pane chimwe here chaikwanisa kuitwa nehurumende pane kurova makambani aya nembara matonya? Tabvunza vaMugano.
Inini ndinofunga kuti hatikurudzirwi sehurumende kuti vapise imba nekuti mapinda gonzo, nekuti pane zvimwe zvikuru zviri kubva pamashares iwaya mastocks and Old Mutual, atinga kuti maportfolio investments kana isina suspended. Zimbabwe ine mukana wekuona mainvestments anobva kunze kwenyika anonga achitenga mashares Old Mutual, towana mari kunze kwenyika, particularly right now nenguva yeCOVID-19. Saa da chisaspenda the big players yipa stock exchange. Zvikureva kuti activity yipa stock exchange yadzikira. Inda yafunga kuti Ministry of Finance ne Reserve Bank vaifana kushanda zvakasimba kuita kuti mari irambe ichiwanika pa auction system. Handifungi pane munhu angada kuenda ku black market kana pa auction system iripo.
Asi vachipindura vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati
mavonera atakaita kuti vasaspenda izvi zvichokwadi pakaita mukana wokuratidza kuti mari dziya dzaitengeswa pamusika mutema dzakabva dzabvapo. Saka pakabva pava neimwe stability kana kuti pano hongororumwe hunenge hunoratidzika kuti uori hwenzira yekutengeserana mari nokoko zvinenge zvikapera.
Ko poitwa sei kuti vanhu vasaswere vachivhiya katiyo? Tabvunza vaJokonya zvakare.
Dei vakurumidza kuongorora gwaro ravakawana, nokuti Stock Exchange vanga vafunga kuti vanovarongera yoku Victoria Falls vakailoncha kudhara saka hatione chanunutsa kuti vanhu vanoregister ku Stock Exchange iyoyo dei zvazvaitwa izvoti vakurumidza vanhu vanovaisa ku Stock Exchange iyoyo vakati tovabvisa tovaisa ku Stock Exchange inogona kutredwa neve foreign currency nevari kunze nevari muno munyika dei vavadaro vaita zvakanaka.
Nyanzvi mnyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vatiwo
pane report yakaitwa audit report yainyatso kuongorora kuti mashare kufamba kwaaita achitengwa muZimbabwe achitengeswa kuLondon mari yacho yaizombofambiswa sei uyezve vakasvika ndivanani uyezve mari yakabuda. Saka gurukuta rezvemari richiri kutarisa report iyoyi kuti vaone kuti zvinyatsogadziriswa sei mashare asati abvumidzwa kutengeswa zvakare.
Asi vamponda vakurudzirawo kuti vanxube vapete nyaya iyi nechimbi chimbi nekuti
hazvikodzeri kuti mashares arambe ari suspended anoti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo imomo.
Makambani maviri aya achiri kuita hawo bhizimisi pamisika yekunze kwenyika sezvo Old Mutual iri paLondon neJohannesburg Stock Exchanges ukuwo PPC iri paBotswana neJohannesburg Stock Exchanges. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndini Blessing Zulu.
Panguwa iyo vanhu vakawanda vari kuratidza kusavimba nenhomba yeSinopharm dzimwe nyanzvi munyadzo utano dziri kuenderera mberi dzichikurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi. Muhurukuru yavaita naMichael Webe weStudio 7 nyanzvi munyadzo utano Dr. Tinotenda Simemeza vari kukurudzira hurumende kuti itange zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa veruzhinji zvakadzama nezvenhomba yeSinopharm kuitira kuti vanhu vasatye kuitora.
Vaccine chainoita anobetsera kuti kana uchinge wazotapukirwa nechirwere achinyanye kukuaffecta maningi. Vaccine is not a cure but inobetsera kuti wakabatira chirwere haurware maningi uyezve unokurumidza kupora such that haukwanise kuzospreada kune vamwe. KuSinopharm inotibetsera here? Sezvamukona mafrontline workers ari kubayiwa nenyaya yekuti ndinofunga vanounderstand the science behind it but kune kushomeka kwekutapukirwa kweinformation muvanhu nenyaya yekuti vanhu havasi kunzwisisa the science behind it. Mavaccines akaita seSinopharm anotibetsera kunyange kune amwe mavariants ariko iro rinotibetsera kuti kana uchinge wawana chero variant yechirwere checoronavirus haukwanise kuzoaffectwa nevirus iyi maningi zvakapurikidzira kurwara kwako hakuzonyanye kuita kuti usvike pakuzofa. Saka tinoona izvo macountries akawanda izvezvi kune Morocco, kune Egypt, kune Dubai, the United, the UAE vese vari kutora Sinopharm and vari kuratidza kuti iri kushanda munyika idzodzo.
Takanzwa mutungamiriri wenyika vamunangagwa vachiti aiwa patange pachiuya dzimwewo nhomba. Nemaondero enyu mungati nhomba idzi dzakasiyana siyana dziri kuuya munyika dzichaita kuti zvive nyore kuti vanhu vagamuchire nhomba here munyika?
Ndinoona kunge vanhu vachatanga kuzvigamuchira but I think ndinoda kukurudzira kuti vanhu chero vaccine iripo yakanaka kuti ungewo uchiitora nenyaya yekuti mavaccines anotibetsera ingave ichibva kuChina, ingave ichibva kuAmerica, ingave ichibva kuBritain. Ese mavaccines anobetsera ndo zvikuratidza mastudies ari kuproduswa handiti kana ese arimo munyika zvinobetsera kuti vamwe vanenge vane chida zvavaroda kusarudza zvive nyore. Asi isu tinokurudzira kuti munhu ange achitora vaccine chero yaanenge atora zvake.
Avanga vari nyanzvi munyadzo utano Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunhare vari muHarare naMichael Webe weStudio 7.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino kokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa ichi tiri kukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavirus. Tichitarisa nyaya yekuti chirwere ichi chiri kukanganisa sei upenyu hwevechidiki, kunyanya vanasikana munyika. Muri eZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19 dzinosvika zviuru mazana mana kubva kuChina. sangano runomirira varairidzi vekumaruwa reAtuz rinopa hurumende svondo rimwe chete rekugadzirisa zvichemo zvevarairidzi. Hurumende inowedzera negore kurambiswa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kwemakambani anoti Old Mutual nePretoria Portland Cement. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda ba ku VOA Ndebele.